John 3, verse 16.
The Bible say,
Bible is not.
For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.
Nokuti Mwari wakada nyika, nokudaro, kuti wakapa mwanakomana wake, wakabere kwa mumweoga, kuti aninani unotenda kwa ari, arege kufa, asi ave no upenyu usingaperi.
Amen. Let's Amen. Pray again.
Atina mate zvakare.
Tikota musoso wedu, tina mate.
Let's bow our heads for prayer. Baba wedu, varigoko musoro kudenga. Tinokutendai madekwana ano. Nekuti matiunganidza zvakare mukati meimba yemishe. Tinokutendai Mwari, nekuti tine mufaro mumoyo medu. Kuti hatina kuunganira pasina Jehovha.
Amen.
Nekuti takaungana pasi pevimbiso yamakataura imi mukati. Panoungana vaviri kana vatatu muzita rangu, ndinenge nditoripo nechekare pakati pavo.
Amen.
Ishe Baba, toda kutendaiwo zvakare kuti Mwari mutsvene makanaka. Ndimi makati pamwanakomana Jesu Kristu. Segwaro raverengwa pano Ishe Baba madekwana ano. Tinotenda zvikuru Mwari kuti tinge tiri vapenyu muna 2019. It's because yemwanakomana wakatifira pamuchinjikwa.
Amen.
Baba, tiroda kunamatawo zvakare panguva ino Baba, tichitenda kuti Mwari hama yedu tinoiziva, uye gwaro iri vakawanda vedu tinoriziva, kana vane veSunday school vanoriziva.
Amen.
Asi Mwari panguva ino iyi hatisi kuda izvozvo Mwari. Tiri kuda imwe dudziro inobva kwamuri imi Mwari wekumusoro kudenga. Mugonyatsotiudza chinangwa nedonzo gwaro iri raverengwa muzuva ranhasi. Baba, tiri kunamata tichiti Ishe dai mapa hama yedu chipo chikuru chekwanisa kuzvitsaparutivi. Imi Mwari mugoya mutaure kwatiri kuhana dzedu. Mwari tinokutendai apo tiri kunamata tichiti huyai mutange nesu, mugopedza nesu madekwana ano muzita ramambo Jesu Kristu. Amen.
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 Tigare pasi manheru ano.
You may be seated.
Amen.
Amen.
On Tuesday morning,
Mangwanani Mswe Chipiri,
on the evening of the Tuesday,
Madekwani Mswe Chipiri,
Brother Love More Mangena, he phoned me.
Amaidu Love More Mangena Magafona.
They did a service in Murombezi where they also have the tarry meeting.
Vagangawa in a service, Kwamurombezi, Vaineo Msangano, Siku Hose.
So he was saying after they finished their tarry meeting early morning,
vakati vachingopedza musangano wavo mangwanani ngwanani,
so they decided to go and rest,
vakati regai timbonozorora.
But at the same time their children were also maybe enjoying the sleep during the night.
Asi panguva imwe chete vana vakanga vachiropafadzwa nekurarawo panguva yehusiku iyo.
So once they had gone to sleep, the children decided to go and they decided to go at the dam.
Saka pavakanga vasara kumba vachizorora, vana vakati norigai timboenda kudamu.
So he was saying, if it was not the grace of God,
saka vari kuti dai dzanga dzisiri nyasha dzamwari,
something could have happened.
Pangadai pakaitika njodzi.
But he was just saying they just saw the hand of the Lord.
Asi amairi kuti vakaona ruoko rwaShe.
Amen. So he's thanking the Lord tonight.
Saka vari kutendawo Ishe madekwanani.
Because of that.
Nekuda kwezvakaitika.
Hallelujah.
Amen.
So is my brothers also whispering to me.
A similar situation also almost happened to us.
But he's still smiling.
As
because the Lord intervened in his situation.
Yeah. We had taken the children for swimming on the day after the tarrying meetings. So My young brother's daughter, she wanted to go to the deep end whilst I was photographing them, so I had to rush to rescue, and some other people who were in the water managed to help her. Saga, we are thanking the Lord so much.
Hallelujah. Amen.
Amen.
But we appreciate the Lord tonight that He has given us another day of service.
Tinotenda Mwari kuti vatipa rimwe zuva rekushumira madekwana.
And we are also seeing this is our first service 2019.
Tirikuona kuti ndiyo service yedu yekutanga mugore ra 2019.
Hallelujah.
Amen.
We trust you are all happy and rejoicing.
Novimba kuti mose muri kufara, muri kupembera.
Amen.
Amen.
Because if it was not the grace of God, we would not be what we are tonight.
Dai dzanga dzisiri nyasha dzamwari, tingadai tisiri zvatiri nhasi.
Amen. Maybe we would have not make it to 2019.
Tingadai tisina kuyambuka kupinda muna 2019.
But the Lord is very faithful.
Asi ishe vakatendeka zvikuru.
Hallelujah. So we give glory unto His name.
Saka tinorumbidza zita ravo dzvene.
Hallelujah.
Amen.
We want to appreciate the Lord tonight from what you have read.
Tida kutenda ishe madekwana nekuda kwegwaro rataverenga.
Amen.
Amen.
That God said, whosoever believeth in Him,
kuti Mwari vakati ani nani unotenda kwaari,
should not perish,
arege kufa,
but must have everlasting life,
asi ave noupenyu husingaperi.
Amen.
Amen.
Whosoever,
ani nani zvake.
Amen.
Amen.
Whosoever believeth in Him,
ani nani zvake anotenda maari.
Hallelujah.
Amen.
As long he believes in God.
Kana iwe uchingotenda muna Mwari.
Amen. The promise is he or she will not perish.
Vimbiso iripo ndeye kuti murume uyu kana mudzimai uyu haachaparari.
Hallelujah.
Amen.
But he's going to have everlasting life.
Asi achava neupenyu husingaperi.
So I was just wondering when I read this scripture.
Saka ndandiri kungofunga hangu pandaverenga gwaro iri.
Seeing how everyone is calling upon the Lord in this day and generation.
Kuti ndichiona vanhu vose vari kudana panashe muzuva redu uye muchizvarwa chino.
Hallelujah.
Amen.
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 But when you go back to verse 1 of same chapter,
asi ukadzokera kuvhesi yekutanga muchitsauko 3 chimwe chete ichocho,
the Bible says,
Bible rinoti,
there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews.
Kwaivapo mumwe wavafarisi wainzi Nikodhima, mukuru wavaJudha.
Amen.
Amen.
He was a ruler of the Jews.
Akanga ari mukuru wavaJudha.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
The same came to Jesus by night.
Iye wakauya kuna Jesu usiku.
And he said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God. For no man can do these miracles that thou doest except God be with him.
Akati kwaari, Rabbi, tinoziva kuti muri mudzidzisi wakabva kuna Mwari. Nokuti hakuna munhu unogona kuita zviratidzo izvozvo zvamunoita kana Mwari asinai.
Amen.
Amen.
So this great ruler, he had recognized something in the Lord Jesus Christ.
Saka uyu mutungamiri mukuru uyu akanga acherechedza chimwe chinhu muna Ishe Jesu Kristu.
Amen.
Amen.
Jesus answered and said unto him, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, ye cannot see the kingdom of God.
Jesu akapindura akati kwaari, zvirokwazvo, zvirokwazvo, ndinoti kwauri, kana munhu asingabereki kutsva, haangaoni ushe hwaMwari.
And this puzzled the man.
Izvo zvakashamisa Nikodhimo.
Amen.
Amen.
And he was now started to wonder how he can be born again.
Ndobva achitanga kufunga kuti zvinogokwanisika seiko kuti ndiberekwe pansi.
Nicodemus said unto him, how can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born?
Nikodimo akati kwaari, munhu ungaberekwa seiko ava mukuru? Ungapindazve mudumbu ramai vake rwechipiri akaberekwa here?
Remember, this ruler he was also calling upon the name of the Lord.
Rangarirai kuti mukuru uyu akanga achitodanawo pazita rashe.
But the scripture which we have read,
asi gwaro rataverenga iri,
say whosoever,
rati ani nani.
Amen.
Amen.
Verse 6.
Ndima 6.
That which is born of the flesh is flesh. And that which is born of the spirit is spirit.
Chakaberekwa nenyama inyama. Chakaberekwa nomweya mweya.
Amen.
Amen.
The Lord Jesus Christ was now answering this great ruler.
Ishe Jesu Kristo wanga vakupindura mutungamiri mukuru uyu.
But still he was too amazed with the answer which was getting from the Lord Jesus Christ.
Asi zvakangodaro anga achingori akashamiswa nemhinduro dzaanga ari kupiwa naIshe Jesu Kristo.
Hallelujah.
Amen.
But at the same time he was desiring to have this everlasting life.
Asi panguva imwe chete Nikodhimo akanga achishuvira kuti ave neupenyu husingaperi uyu.
Amen.
Amen.
But there was no way he was going to get that everlasting life.
Asi pakanga pasina imwe nzira yekuti awane upenyu husingaperi uyu.
Amen. And the Lord Jesus Christ said, that which was born of the flesh is flesh.
Ishe Jesu Kristu vakapindura vachiti icho chakaberekwa nenyama inyama.
And that which is born of the spirit is spirit.
Nechakaberekwa nemweya mweyawo.
Amen.
Amen.
To show the two different births which also was supposed to be unto Nicodemus.
Zvichiratidzwa kuberekwa kuviri kwaifanira kuitikawo kuna Nikodhimo.
Hallelujah.
Amen.
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 So tonight we just want to dwell on this message with the prophet preached.
Mandiro anoda kungotarisa maridzo iyi yakaparidzwa nemuprofita.
He preached this message in 1957.
Vakaparidza maridzo iyi muna 1957.
08-06.
Swa 6 August.
Amen.
Amen.
And he titled the message, God Projecting His Love.
Vakapa musoro wekuti Mwari vachiratidza rudo rwavo.
Amen.
Amen.
God projecting his life.
Mwari
his love.
Vachitambanudza rudo rwavo.
Amen.
Amen.
God is the fountain of love.
Mwari ndivo chitubu cherudo.
Amen.
Amen.
In him is full of love.
Mavari makazara nerudo.
Hallelujah.
Amen.
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 So is that fountain of love to whosoever.
Saka Mwari ndiye chitubu cherudo kuna ani nani zvake.
Amen.
Amen.
Who needs and desire the love of God.
Anoshuvira nekuda rudo rwaMwari.
Amen.
Amen.
So God is projecting his love to whosoever.
Saka Mwari vari kutambanudza rudo rwavo kuna ani nani.
Amen.
Amen.
So we are going to dwell in this message tonight.
Saka tichatarisa mumaridzo iyoyi madekwana ano.
And see why the Lord preached this message. The prophet preached this message.
Tona kuti sei muprofita wedu vakaparidza maridzo iyoyi.
Amen.
Amen.
I believe it will be also a blessing to us tonight.
Ndinovimba kuti ichatiropafadzawo nesu madekwana ano.
Amen. We are just here to remind one another of those things which can help us to make it.
Tiri pano kungorangaridzana izvo zvinhu zvinoita kuti tizokunda tose.
Amen.
Amen.
Not to show one another new things.
Kwete kuratidzana zvinhu zvitsva.
Amen. But to say what the prophet said.
Asi kudzokorora zvakataurwa nemuprofita.
Hallelujah.
Amen.
For in that we know we will make it.
Nekuti mukudzokorora zvakataurwa nemuprofita tichakunda.
Hallelujah.
Amen.
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 So the prophet said.
Saka muprofita vakati.
This is paragraph from paragraph 3.
Kubva paragraph 3.
From way after I have read the scripture.
Mushure mekunge vapedza kuverenga gwaro.
The prophet said.
Muprofita vanoti.
This is perhaps one of the best known scriptures in the Bible.
Pamwe iri ndiro rimwe gwaro rinozivikanwa zvakanyanya kudarika mamwe ose mubhaibheri.
It is referred to many times as the golden text of the Bible.
Rinonzi nevakawanda ndiro gwaro rakaisonakisa mubhaibheri.
Amen.
Amen.
Like my brother was praying,
sezvanga zvichinamatwa nehama,
that everybody knows this scripture.
Vanhu vakawanda vanoziva gwaro iri.
Even the Sunday school children, they also know this scripture.
Kunyange vana vedu veSunday school vanoriziva gwaro iri.
Hallelujah.
Amen.
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 We know to project is to show out.
Tinoziva kuti kutambanudza kuratidza.
Amen.
Amen.
What is in you?
Zviri mauri.
Amen.
Amen.
And it deals with love.
Rinoshanda nenyaya yerudo.
Amen.
Amen.
And I have had privilege of preaching the gospel to many, many hidden lands.
Ndakava nemukana mukuru wekuparidza vhangeri kunyika dzemahedheni dzakawanda.
And I have heard the theories, but I have never seen nothing yet that would ever come up to the Christian love of God.
Ndikanzwawo zviriko zvinoitwako, asi handisani ndambosvika kuona chinhu chinosvika pachiyero cherudo rwaMwari rwechiKristu.
Amen.
Amen.
So that privilege, the prophet is showing us that he had so many theories about about love.
Muprofita vari kuti vanga vaine zvimwe zvidzidzwa zvakawanda zvavaiziva pamusoro perudo.
What he heard about love.
Zvavakanzwa pamusoro perudo.
Because you say, I had privilege to preach to many nations.
Nokuti vari kuti ndakawana mukana wekuparidza kunyika dzakawanda.
Amen. And he had so many theories.
Vakanzwa zvakawanda zvinotaurwa pamusoro perudo.
Amen.
Amen.
But hapana chaikwanisa kusvika parudo rwaMwari.
But nothing can eclipse the love of God.
Hallelujah.
Amen.
No one could explain it.
Hapana anokwanisa kuzvitsanangura.
Amen. We can talk about the love of God tonight.
Tinogona kutaura pamusoro perudo rwaMwari madekwanani.
But we cannot exhaust it.
Asi hatikwanisi kuzvipedza zvose.
Amen.
Amen.
Because the love of God is so great and wide.
Nekuti rudo rwaMwari rukuru uye rwakatambanuka zvikuru.
Hallelujah.
Amen.
Amen. The poet has tried to do it.
Munyanduri akaedza kunyora.
The songwriters and failed ministers could never do it.
Kana vanyori venziyo nevashumiri vakatadza kuzvipedza.
Amen.
Amen.
So the prophet is just showing us that in all angles, trying to show the love of God.
Prophet aratidza kuti mukubva mumativi ose kuda kuratidza rudo rwaMwari.
We cannot say it all.
Hatikwanisi kuzvipedza zvose.
Amen.
Amen.
God is love.
Mwari rudo.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
And God can project his love even tonight.
Vanokwanisa kutokuratidza rudo rwavo madekwanani.
Amen.
Amen.
We appreciate the Lord tonight.
Notenda ishe madekwanano.
Maybe from there let me just read this quotation.
Ndigaende verenge chitaurwa ichi.
That day on Calvary.
Zvariya pa Calvary.
Amen.
Amen.
If they can just fly to that quotation.
Kana vakakwanisa kungondiisira chinokorwa ichi.
Amen. God projecting his love to us.
Mwari vachiratidza rudo rwavo kwatiri.
Amen.
Amen.
And the reason why he is projecting his love to us.
Chikonzero sei Mwari vari kuratidza rudo rwavo kwatiri.
He wants to draw us close to him.
Varida kuti kwezva kuti tiende pedyo navo.
Amen.
Amen.
This is the reason why the Lord is projecting his love.
Chikonzero Mwari vari kuratidza rudo rwavo.
Amen.
Amen.
He wants to draw us close to him.
Varida kuti swededza pedyo navo.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Paragraph 41.
Paragraph 41.
lowered down.
Tsikayenyu pasi.
Paragraph 41.
Paragraph 41.
Lower it down again.
Sikai zvakare.
Paragraph 41. It is not. It is one of the most important days of all the days that God ever laid down
on the earth.
If it is so important to the human race,
kana zvakanyanya kukosha kudaro kurudzirwe vanhu.
Calvary, I think it is good for us to go back and examine it.
Calvary kana yakakosha kudaro ndisina zvakanaka kwatiri kuti tidzokere kwairi timbonoinzera.
And see what it meant to us.
Toona kuti yakanyatsoreveiko kwatiri.
For I am sure at this late hour that we were living.
Noti ndinovimba kuti munguva ino yapera yatiri kurarama.
We are seeing every importance of God that we can know.
Tiri kutsvaga zvakakosha zvose zvamwari zvatingakwanise kuziva.
And all that we can find out.
Nezvose zvatinokwanisa kuwana.
We are here to learn of it.
Tiri pano kuti tizozvidzidza.
To see what is for us.
Tigoona kuti zvedu ndezvipi.
And what God has done for us.
Uye tione zvatakaitirwa naMwari.
And see what He has promised to do for us.
Uye toona zvaakavimbisa kuzotiitira.
And that is what we come to church for.
Uye ndicho chinangwa chatinoira kuchurch.
That is why the preacher preaches.
Ndicho chikonzero muparidzi achiparidza.
That is why he studies and meditates in the scriptures, and seek for inspiration.
Ndicho chikonzero achinzvera achifunga pamusoro pemagwaro achitsvaga kufemerwa.
It's because he is a public servant to God's people.
Chikonzero ndechekuti mushandi waMwari anoenda kuvanhu vakawanda.
And he will try to And he will try to find something that God would have to say to his people.
Ari kuedza kutsvaga chinhu chekuti Mwari vari kuedza kutaura iko kuvanhu.
Something that would help them.
Chime chinhu chinogona kuvabatsira.
Maybe it might be condone them in their sins.
Pamwe kuvapomera muzvivi zvavo.
But would be a help to raise them up.
Asi zvichivabatsira kuvasimudzira.
That they might forsake their sins and then rise up to save the Lord.
Kuti vasiye zvivi zvavo vochisumuka kuti vachishumira Ishe.
And ministers should seek these things.
Uye vashumire vanofanira kutsvaga zvinhu izvi.
Amen.
Amen.
This is the love of God.
Ndiwo rudo rwaMwari.
Amen.
Amen.
That he went on Calvary for us.
Kuti vakatiendera isu paCalvary.
Amen.
Amen.
He is so great that we cannot exhaust him tonight.
Mwari vakurusa chaizvo kuti hatikwanise kupedza zvose pamusoro pavo madekwanano.
Hallelujah.
Amen.
But is there to project his love to us?
Asi varipo kuti varatidze rudo rwavo kwatiri.
Amen.
Amen.
Whilst is projecting himself to us,
apo vanenge vachizviratidza kwatiri isu,
we must embrace him.
Isu tinofanha kuvagamuchira.
Hallelujah.
Amen.
So that we can live like him.
Kuti tikwanise kurarama saivo.
We can act like him.
Kuti tigozvibata saivo.
Hallelujah.
Amen.
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 Because he's projecting himself to us.
Nekuti ivo vari kuzviratidza kwatiri.
He's projecting his love to us.
Vari kuratidza rudo rwavo kwatiri.
Amen.
Amen.
One poet wrote it like this, and back to the our message.
Munyandure akazvi akanyora rudo rwaMwari sezvizvi.
If the ocean was all ink,
dai manyanza dzose yaive ink.
Amen.
Amen.
If the ocean was all ink,
dai nyanza dzose nemakungwa zvaive ink.
And the skies was a parchment, and every stroke on earth was a quill.
Uye matenga ose ari bepa rekunyora, uye miti yose iri panyika iri pendi yekunyoresa.
And every man by trade.
Uye dai munhu wose ari munyori, ritori iro ndo unyanzi hwake.
To write the love of God above.
Kunyora pamusoro perudo rwaMwari ari kudenga.
Would drain the ocean dry.
Nyanza dzose dzaisara dzisina chinhu.
Hallelujah.
Amen.
Just imagine.
Imbozvifunga.
Just this group tonight.
Kuti iro boka riri pano chete madekwanani.
Every one of us start to write about the love of God.
Mumwe nemumwe wedu tose totanga kunyora pamusoro perudo rwaMwari.
Amen. We cannot exhaust the love of God.
Hatikwanise kupedza kunyora rudo rwaMwari.
Hallelujah.
Amen.
Because he is so great to us.
Nekuti rukuru chaizvo kwatiri.
Amen.
Amen.
Or could the scroll contain the whole?
Kana kuti
straight from sky to sky.
Kana scroll chayo haikwanisa kutakura kunyorwa kwerudo rwaMwari kunyange ratambanudzwa kunotangira denga kusvika kwarinogumira.
Hallelujah.
Amen.
This takes me to the book of John.
Zvinobva zvandidzorera kubhuku raJohani.
Amen. John chapter 21 verse 25.
Johani 21:25.
Amen. Where the Bible say,
apo Bhaibheri rinoti,
can you have that scripture?
Tipeo Johani 21:25.
And there are also many other things which Jesus did.
Zviriko zvimwe zvizhinji zvakaitwawo naJesu.
They which if they should be written every one, I suppose that even the world itself could not contain the books that should be written. Amen.
Kana zvainyorwa chimwe nechimwe, ndinoti kunyange nenyika yose hayaingaringani bhuku dzinganyorwa.
Amen.
Amen.
The world itself,
nyika pachayo,
just writing about what the Lord Jesus Christ had done,
chingonyora pamusoro pezvakaitwa naIshe Jesu Kristu.
The world itself could not contain the books.
Nyika inoyi haikwanisa kuzotakura mabhuku acho.
Amen. So you can think how great this God is.
Saka imbofunga kuti Mwari uyu mukuru zvakadii.
And that very same God projected his love to you.
Mwari mukuru mumwe chete uyu akatambanudza ruoko rwake kuya rudo rwake kuya kwauri.
Amen.
Amen.
He projected his love.
Vakaratidza rudo rwavo
to you
kwauri.
Amen. And imagine what this scripture is saying.
Chimbofunga kuti gwaro riri kunyatsoti.
Amen.
Amen.
Think of everything which you can think of what the Lord has done.
Zvaunga funge pamusoro pezvakaitwa naIshe Jesu kana zvaunga vange vakaita.
If all those have been recorded,
dai zvose izvi zvakanyorwa pasi,
the world could not even contain.
Nyika ino haikwanisa kutakura mabhuku acho.
Hallelujah. So God is so great to us.
Saka Mwari mukuru chaizo kwatiri.
Hallelujah.
Amen.
Amen. This is the reason why we should love him tonight.
Ndechikonzero tofana kuvada manherwani.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
God projecting his love.
Mwari vachiratidza rudo rwavo.
Amen.
Amen.
I have often thought this great poet that wrote this.
Ndowanzofunga pamusoro pemunyanduri mukuru akanyora izvi.
Ever since by faith I saw that stream.
Ini kubva pandakaona kuyerera uku nekutenda.
The flowing wonders supply.
Kunopuwa nemaronda.
Redeeming love has been my theme.
Rudo runodzikinura ndoranga riri dingindira rangu.
And I shall be till I die.
Uye richava dingindira rangu kusvika pakufa.
Hallelujah.
Hallelujah.
Till I die.
Kusvika pakufa.
You must be holding to that love which the Lord has projected to you.
Unofanira kunge wakabatira parudo urwo wakaratidzwa naIshe.
Amen. The true love of God.
Rudo rwaMwari rwechokadi.
Remember my brother, my sister.
Rangarira hama yangu hanzadzi.
When God projects his love to
kana Mwari vachinge varatidza rudo rwavo kwauri.
That is his favor.
Ifeva yavo.
Amen.
Amen.
That means he loves you.
Zvinoreva kuti vanokuda.
He desires your life.
Vane hanya neupenyu hwako.
Hallelujah.
Amen.
Whosoever.
Ani nani.
Amen. The scripture which you have read.
John 3:16 yataverenga.
Amen. When you believe in him,
ukatenda maari,
you shall have the everlasting life.
Uchava neupenyu husingaperi.
Amen.
Amen.
And I think if one thing is needed in this great universal church of God tonight is love.
Ndotenda chinhu chimwe chikuru chinodikanwa mukereke yaMwari yepasi rose. Rudo rwaMwari.
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
The universal church of God tonight need the love of God.
Kereke yaMwari yepasi rose. Inoda rudo rwaMwari madekwanani.
Just to think that we are in 2019 tonight.
Ingofunga kuti rimuna 2019 manherwani.
What have you done to be in this year?
Wakaite iwewe kuti ukwanise kupinda mugore rino.
Shonga tino ishe because I've did this, I've done that, I was worthy to be in this 2019.
That you can claim before God and say, yes, because I did this, I deserve to be in 2019.
That is the grace of God.
Dzingori nyasha dzaMwari.
Which he had projected to you.
Dzavaratidza kwauri.
Hallelujah.
Amen.
We do not need other things as much as we think we do.
Hatidi zvimwe zvinhu. Kunyange hedu tichifunga kuti tinoda zvinhu zvakawanda.
And all these other things, our emotions and our gifts.
Zvimwe zvinhu zvose izvi zvakaita semanyawi edu nezvipo zvedu.
They are wonderful.
Zvakanaka hazvo.
And to God we give praise.
Uye tinorumbidza Mwari nazvo.
But if those gifts and not governed by love.
Asi kana zvipo izvi zvisingatongamirwe nerudo.
Then they are not effective.
Hazvizoshande zvakanaka.
Amen.
Amen.
So whatever we are going to have in our life.
Chero chizvo hacho chatichava nacho muupenyu huno.
It has to be governed by love.
Chinofanira kunge chichitungamirwa nerudo.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
And God is projecting his love tonight.
Zvino Mwari vari kuratidza rudo rwavo madekwanani.
Amen.
Amen.
Love should govern the home.
Rudo ndiro runofanira kutonga musha.
Amen.
Amen.
Love should govern the home.
Rudo ndiro runofanira kutungamira musha.
Amen.
Amen.
In our homes.
Mudzimba dzedu.
Love should govern our homes.
Dzimba dzedu ngadzitungamirwe nerudo.
Amen.
Amen.
In our church,
muchechi yedu,
love should govern our church.
Rudo ndinofanira kutungamira kereke yedu.
Hallelujah.
Amen.
In our nation,
munyika ino yedu,
love has to govern the nation.
Rudo ndiro rinofanira kutungamira nyika ino.
Hallelujah.
Amen.
Imagine that love which the Lord is projecting.
Chimbofunga pamusoro perudo rwuri kuratidzwa naIshe.
If everybody in grace that love.
Kana munhu wose akarutambira rudo urwu.
Amen. What do you think will happen?
Munofunga kuti chii chinoitika?
Amen.
Amen.
Everything will be governed by love.
Zvinhu zvose zvinenge zvakutungamirwa nerudo.
Amen.
Amen.
And that love is still there tonight.
Rudo ruchiripo madekwana ano.
Amen.
Amen.
That love is still in abundance.
Rudo ruchiripo uye rwakawandisa.
Hallelujah.
Amen.
Love is the greatest force that was ever put into the power of men.
Rudo ndiro simba guru rakamboiswa musimba remunhu.
Amen. Love.
Rudo.
Amen.
Amen.
And the prophet said in other areas.
Muprofita anombotaura mune dzimwe mharidzo.
Amen. And he said, prayer is the powerful weapon.
Vanoti munamato chombo chikuru.
Amen. And he is talking about love.
Apa vakutaura pamusoro perudo.
Amen. That it must govern every home, every church, every nation.
Kuti rudo runofanira kutungamirira dzimba dzose. Kereke dzose nenyika dzose.
Hallelujah.
Amen.
If the husband and wife does not solemnly love each other,
kana murume nemudzimai vasinganyatsodanana nekudanana kwakanyatsodzika,
they cannot trust each other.
Havagone kuvimba mumwe nemumwe.
Amen.
Amen.
That is why I think that instead of resting our faith upon some emotions, which is all right.
Ndicho chikonzero ndichifunga kuti pane kuti isu tizembere kutenda kwedu pane mamwe manyawi zvinova hazvo zvakanaka.
Or some gifts.
Kana chimwe chipo.
Which is all right.
Zvinovawo zvakanaka.
Amen. The prophet is not despising these things.
Muprofita havasi kuzvidza zvipo kana manyawi.
He's not despising those things.
Havasi kuzviti hazvidiwe.
But he say it has to be love governing all those things.
Asi vari kuti rinofanira kunge ruri rudo rwekutungamira zvipo izvi nemanyawi aya.
Hallelujah.
Amen.
Like shouting.
Sekudanidzira.
Speaking with tongues.
Nekutaura nendimi.
Or with other things that we take for saying that we have the Holy Spirit.
Kana zvimwe zvinhu zvatinoti kana taita toti ndo kuratidza kuti ndani mweya mutsvene.
When we do this.
Kana taita izvi.
Amen. But it has to be governed by love.
Asi zvinofanira kutungamirirwa nerudo.
Amen.
Amen.
Taking for example.
Timbopa semienzaniso.
You know what this recession in our country.
Muri kuziva kuderera kwaita zvehupfumi hwenyika yedu.
That some other families they've decided to say, my husband, please cross the borders.
Dzimwe mhuri dzakatozosvika pakugara pasi murume nemudzimai vakati, ah, baba mwana, chitoyambukai kuenda mhiri.
There's nothing wrong in that.
Hapana chakaipa mune izvozvo.
Amen.
Amen.
But because they've agreed that the husband had to cross the borders.
Asi nekuda kuti vaviri havawirirana kuti murume aende mhiri.
It's because love is governing their home.
Inyaya yekuti rudo ndoruri kutungamira imba yavo.
If there's no trust, they will say, no, my husband, you cannot go, I know you.
Asi kana vasingavimba mune mumwe nemumwe, amumwe anoti haakwete, kuSouth Africa kana kuBotswana kwete.
I cannot let you go.
Handigoni kuti muende.
My brother.
Ama yangu.
No, I know it's well.
Hallelujah. Amen.
So love has to govern whatever we are doing.
Saka rudo ndorofana kutungamira zvose zvatiri kuita.
Amen.
Amen.
I think our church would progress a lot faster.
Ndinofunga kuti kereke inobudirira nekukurumidza.
If we would get God first.
Kana tikaisa Mwari pekutanga.
And God is love.
Uye Mwari rudo.
Amen.
Amen.
We need God first.
Tinoda Mwari pekutanga.
Hallelujah.
Amen.
That he can govern whatever we do.
Kuti atungamirire zvose zvatinoita.
Amen.
Amen.
Remember the prophet, he said one time.
Rangarai muprofita vakataura pane imwe nzvimbo.
And he said, remember, imagine if I'm going out.
Chimbozvifungai kuti ndomboti pamwe ndiri kuenda mhiri.
Then I call my wife Meda.
Ndodana mudzimai wangu Meda.
And say, if I hear that you have been flattering around with other men.
Ndikangonzwa chete kuti wanga uchipinda mudzimba dzevamwe varume iwe.
When I come back.
Pandinodzoka.
You be divorced woman.
Ndobva ndangokuramba.
And he said, my wife would also say this.
Mudzimai wanguwo toti ataurawo zvimwe chete achiti.
My brother.
I am murume wangu.
If I hear that you have been flattering with other women there.
Ndikangonzwa kuti maita ma girlfriends mhiri ikokoko.
When you come back.
Pamunongodzoka kuno.
You'll be also divorced.
Ini ndobva ndangokuramba iyo.
That means there's no trust in that family.
Zvinoreva kuti vanhu ava havavimbe nemumwe nemumwe mumba umu.
Hallelujah. But yet God is projecting his love.
Asi Mwari vari kuratidza rudo rwavo.
Amen.
Amen.
It's not limited.
Haruna mugano.
Amen.
Amen.
Can you just give us the scripture again?
Tipe zvakaro gwaro redu riya.
So that we move with our scripture.
Kuti tifambe negwaro redu.
For God so loved the world.
Nekuti Mwari wakada nyika.
That he gave his only begotten son.
Nokudaro kuti wakapa mwanakomana wake wakabereka mumwe woga.
Amen.
Amen.
Akapa. That was the only son who was there.
He was the only. Ndiye woga akaberekwa mumwe.
Amen.
Amen.
But because of love.
Asi nokuda kwerudo.
He gave that son to us.
Vakatipa mwanakomana iyeye kwatiri.
That whosoever believeth in him.
Kuti aninani anotenda kwaari.
Should not perish.
Arege kufa.
Amen. So this God is not hidden somewhere in a corner.
Saka Mwari uyu haana kuvanzwa pane imwe nzvimbo pane imwe kona.
Amen. Or this God is not close in one church.
Kana kuti Mwari uyu akasungirwa mune imwe church.
But is everywhere.
Asi ari kwese.
To whosoever believeth in him.
Kuna ani nani anotenda maari.
Should not perish.
Arege kufa.
But have everlasting life.
Asi ave neupenyu husingaperi.
Amen.
Amen.
So we need the everlasting life in our life.
Saka isu tiri kuda upenyu husingaperi muupenyu hwedu.
Hallelujah.
Amen.
But only when love is guiding us.
Asi zvinongokwanisika bedzi kana rudo ruchititungamira.
Amen.
Amen.
Without love, the prophet said.
Pasina rudo muprofita anoti.
No one will enter there.
Hapana achapindako.
Nothing short of love will enter there.
Chose chisina rudo hachisikuzofa chakapindako.
Mwari ngavatibatsire.
May God help us.
I need also that love.
Inini ndinoruda rudo rwo.
Amen.
Amen.
I need also that love.
Neniwo ndinoruda rudo.
I believe you also desire that love.
Neniwo ndinotenda kuti unoshuvirawo rudo rumwe chete urwo.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Because we know there's rapture.
Nekuti unoziva kuti pane kubvutwa.
Amen. But nothing short of love will enter there.
Asi chose chisina rudo hachikwanise kupindako.
Hallelujah.
Amen.
Amen. Now love is in two different ways.
Zvino rudo rune nzira mbiri dzakasiyana.
Amen.
Amen.
I hope I manage to close by 8.
Ndinovimba ndichakwanisa kupedzana 8.
Two different meanings in Greek.
Rudo runodudzirwa ruviri muchigreek.
One of them is called philia.
Rumwe rudo runonzi philia.
And that is the love that you have for your wife.
Ndiro rudo rwaunarwo iwe kumudzimai wako.
Or to your husband.
Kana kumurume wako.
Hallelujah.
Amen.
Agapo is the love, divine love.
Agapo ndiro rudo rudo rwaMwari.
Now the love that you have for your wife and this and the love of God is so contrary.
Zvino rudo rwaunarwo iwewe kumudzimai wako nerudo rwaMwari zvine mutsauko mukuru.
Zvakadosiyana.
Zvakasiyana.
Amen. Saka mukusiyana kwazvo ikoko.
So because they are contrary.
Amen. We should know kuti which love is operating.
Tofana kuziva kuti apa rwarudo rupi rurikushanda.
Amen.
Amen.
But it needs God to govern that.
Asi zvinoda kuti ave Mwari ari kutungamirira nyaya yacho.
Hallelujah.
Amen.
If God is saying this is the love of God.
Kana Mwari vari kuti uri ndiro rudo rwaMwari.
Which is the agapo love.
Runorwa agapo love.
Amen. Then that will be okay.
Zvinenge zvakaringana.
Just listen to this.
Imbo tererai kune izvi.
The love that you have to your wife.
Rudo rwaunaro iwe kumudzimai wako.
If a man would insult, yeah.
Kana mumwe murume akauya akamukanganisa.
You would kill him on the spot.
Unogona kutomuuraya ipapo.
Amen.
Amen.
That is the love, that's the filial love.
Ndiro rudo rwepanyama.
Amen.
Amen.
We have done it because you love your wife.
Waita zvawaita nekuda kuti unoda mudzimai wako.
But that is not the agape love.
Asi harusiro rudo rwaMwari.
Amen. We have done that because you love your wife.
Waita zvawaita izvi nekuti unoda mudzimai wako.
But that is not the agape love.
Asi iroro harusiro rudo rwaMwari.
Amen. But with the agape love,
asi nerudo rwaMwari,
you would pray for his lost soul.
Unotonamatira murumeo kuti mweya wake wakarasika.
Amen. He has done what he has done to your wife.
Aita zvaaita kumudzimai wako.
We are not going to kill him on the spot.
Hausi kuzomuuraya ipapo.
We are going to pray for his lost soul.
Uchanamatira mweya wake wakarasika.
Hallelujah. So these two great loves that are so contrary.
Saka rudo urwu ruviri urwu rwakasiyana chaizvo.
Amen. But we should be able to discern.
Asi tinofanira kwanisa kunzvera.
Hallelujah.
Amen.
There is two different types of love.
Kune mhando mbiri dzerudo.
And I am almost sure that many of us has been deceived with having filial love.
Ndinotenda kuti vakawanda vedu takanyengedzwa nekuve nerudo rwepanyama.
Amen.
Amen.
This is what the prophet said.
Ndozve kutaura nemuprofita panapa.
Kuti vazhinji vedu takanyengedzwa tifunga kuti we are using the agape love, yet we are using the filial love.
Many of us has been deceived with having filial love and thinking it's agape love.
And thinking it is agape love.
Tichifunga kuti rudo rwaMwari.
Filial love is intellectual.
Rudo rwepanyama runoshanda nenjere.
Agape love comes from the heart.
Rudo rwaMwari rinobva mumoyo.
That is human love.
Uro rudo rwevanhu.
Amen. Mwari ngavatibatsire.
May God help us.
We need God to really dwell in us.
Tinonyatsoda chaizvo kuti Mwari agare matiri.
Amen. So that we may be able to discern.
Kuti ugokwanisa kunzvera.
Kuti this is the agape love.
Kuti uru rwari rudo rwaMwari.
Like the prophet say here.
Says vataura nemuprofita pano.
Kuti many of us have been deceived.
Kuti vakawanda vedu takanyengerwa.
Amen. Mwari ngavandibatsiro kana nenu.
May God help me even myself.
Hallelujah.
Amen.
Amen. We need the correct discernment.
Tikuda kunzvera kwakarurama.
Hallelujah.
Amen.
Amen. Nodati Mwari vachiri Mwari vanorarama muzvara nhasi.
Because God is still God and is alive today.
Amen.
Amen.
He is not dead.
Havana kufa.
Amen. But he is alive.
asi mupenyu.
Amen. Because he's alive.
Nekuti vapenyu.
He's still projecting his love.
Vachiri kuratidza rudo rwavo.
Amen.
Amen.
To whosoever.
Kuna ani nani.
That he or she might have internal life.
Kuti murume kana mudzimai ave neupenyu usingaperi.
Amen.
Amen.
The message, life.
Mumaridzo inonzi upenyu.
580512.
12 May 1958.
Paragraph 16. The prophet said.
Profita anoti.
Feel your love. Now feel your love like you have for your wife.
Zino rudo rwepanyama se rudo rwaunaro iwe kumudzimai wako.
Is perverted love.
Rudo rwakatsveyama.
Then from that kind of love,
zvino kubva pamhando yakadai yerudo,
it perverts again to lust and on down.
Runotsveyama zvakare kuenda kuruchiva richidzika rakadaro.
And all those kind of things must have an end.
Uye zvinhu zvose izvi zvinofanira kuve nemagumo.
To come back to that which had no beginning or end.
Kudzoka zvakare kune icho chisina mavambo kana magumo.
Now when agapo come all the way down from the highest to the lowest to redeem his creature.
Zvino rudo rwaMwari rwakadzika kubva kumusoro kudzika kune vepazasi kuti vadzikinure chisikwa chavo.
Hallelujah. The agape love.
Rudo rwaMwari.
Amen. Came down from the highest.
Rwakadzika kubva kumusoro soro.
To the lowest.
Kuenda kuzasi zasi.
To redeem his creature.
Kudzikinura chisikwa chake.
Amen. How did he redeem this creature?
Akadzikinura sei chisikwa ichi?
By projecting his love.
Nekuratidza rudo rwavo.
Amen.
Amen.
That day on Calvary.
Zvaria pa Calvary.
Amen.
Amen.
And bring him back to himself.
Nekumudzosa kwaari iye.
Amen.
Amen.
Not to someone else.
Kwete kumudzosera kune umwe munhu.
But to himself.
Asi kudzosa munhu kwaari iye Mwari.
Amen. Amen. He was not trusting anyone.
Haana mumwe wakavimba naye.
When he came down from glory,
pavakadzika kubva mukubwinya,
and to the lowest,
vachienda zasi zasi,
to redeem his creature,
kudzikinura chisikwa chavo,
he wanted him back to himself.
Vakanga vachida kuti chisikwa chidzoke kwavari Mwari.
Amen.
Amen.
He never handed this creature to someone.
Havana kupa chisikwa ichi kune mumwe munhu.
Amen.
Amen.
This fallen human race.
Uyu murudzi rwevanhu rwanga rwawa.
Amen.
Amen.
But when he redeemed them,
asi paakadzikinura vanhu,
he drew them back to himself.
Akavaunza kwaari.
Hallelujah.
Amen.
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 Oh, no wonder the people cannot even express it.
Ndicho chikonzero vanhu vasingakwanise kana kuzviratidza.
One said,
mumwe akati,
if we with ink the ocean fill,
naita izadza nyanza dzose ne ink,
is the same thing which you
have read, and
no one will never know what agape love meant to stoop down.
Uye hapana anombofa akaziva zvinoreva agape love nekuzvideredza kwaakaita,
and it condemned to the lowest.
Wakadzika kuenda kuzasi zasi.
Piece of the lowest hell.
Kuenda kugena rezasi zasi.
to bring the fallen creature
kuunza chisikwa chakanga chawa
from a creature of time to a creature of eternity
kuchibvisa mukuve chisikwa chenguva kuchiita chisikwa chezienda nekuenda
that you might have the everlasting life
kuti tive neupenyu usingaperi
we could not express it
hataikwanisa kuzviratidza izvo
but I was thinking as he said
asindanga ndichifunga sezva akataura ishe
the love kindness is better than life
hanzi rudo rwuri nani kudarika upenyu
what could be better than life
chii chingava nani kudarika upenyu
everything else has an end
zvimwe zvose zvine magumo
but life has no end
asi upenyu hauna magumo
amen life has no end
upenyu hauna magumo
so what could be more valuable than life
chii chingava chakakosha kudarika upenyu
so I draw this kind of conception of what David was speaking
saka ndakava nekaonero aka kepamusoro pezvaitaurwa naDavid
and he must have been talking about different kind of life
uye David anofananga aitaura pamusoro peime mhando yeupenyu
amen
amen
God projecting his love
Mwari vachiratidza rudo rwavo kwatiri
amen
amen
kumutadzi
to a sinner
amen kuchidhakwa
to a drunkard
think of any man
chingofunga chero munhu upi zvake
God just project his love
Mwari vachingoratidza rudo rwavo
that whosoever believeth in him
kuti ani nani anotenda maari
amen who have eternal life
ave neupenyu usingaperi
amen
amen
hallelujah
amen
Mwari ngatibatsire manherano
may God help us this evening
amen
amen
we need his love
tinoda rudo rwavo
amen
amen
but many times
asika zhinji
those little things we left undone
tunhu tudiki tuya twatisingaite
amen who spoil the vine
ndiko tunoshatisa mudzambiringa
amen
amen
but remember I will not read this one
asirangarirai izvi handichazoverenge
amen the bible said the prophet said
profeta anoti
that day on calvary
zvaria pa calvary
amen God wrote with his blood.
Mwari vakanyora neropa ravo.
Or God pardoned your sin by his blood.
Mwari vakakuregera zvivi zvako iwe neropa ravo.
Amen. That blood which was dropping from his body.
Ropa riya raiyerera kubva pamutumbi waJesu.
That was the pardon.
Ndokwakava kuregerwa kwako.
Amen.
Amen.
Whilst he was pardoning you,
pavakanga vari kukuregerera iwe
at the same time he was projecting his love
panguva imwe chete vakanga vachiratidza rudo rwavo
amen
amen
choose you this day
iwe unosarudza ani zuva ranhasi
hallelujah the pardon
kuregererwa here
amen or rejecting the pardon
unogamuchira kuregererwa here kana kuti unoramba kuregererwa uko
amen
amen
the choice is yours
sarudzo iri kwauri.
Hallelujah.
Amen.
Amen. But God pardon us.
Asi Mwari vakatiregerera.
Hallelujah. Amen.
Amen.
Ndosaka tiri pano manheranasi.
That is why we are here this evening.
Amen.
Amen.
God which is rich in mercy.
Mwari vakapfuma netsitsi.
Amen.
Amen.
God which is rich in grace.
Mwari vakapfuma nenyasha.
Hallelujah.
Amen.
Paragraph 12.
Pa paragraph 12.
So John 3:16 is a pardon to every mortal man and woman.
Saka John 3:16 kuregererwa kune murume wese kana mudzimai wese anofa.
Amen.
Amen.
If it is received as a pardon.
Kana kukagamuchirwa sekuregererwa.
Amen. Remember that king.
Rangarira mambo uya.
Amen. Or the president who wrote on the piece of paper.
Rangarirai mutungamiri wenyika uya akanyora pachime chipepa hacho chisina basa.
And he said, boy, we are pardoned.
Akati mukomana uyu ndamuregerera.
Amen.
Amen.
But when he read from that dirty paper,
asi paakatarisa bepa iri rine tsvina,
he said, no, my president cannot do this.
Akati aiwa president wangu haanyore pachipepa chakadai.
You guys want to fake me.
Imi shamwari dzangu muri kutamba neni.
But that was a pardon.
Asi akanga atoregererwa.
Amen.
Amen.
But the following morning,
asi mangwanani anotera,
he was taken to the firing squad.
Akaenda pamberi pemasoja akanopfurwa.
Amen. And the news get to the president.
Nyaya ikazosvika kune mutungamiri wenyika.
And he said, why that the boy had been killed, yet I said he was pardoned.
President vakati ko sei munhu wandakati aregererwa akazourayiwa.
And they said a pardon is only a pardon when it is received or accepted.
Vakati kuregererwa kunongova kuregererwa bedzi kana kwagamuchirwa sekuregererwa.
Hallelujah.
Amen.
So God pardoned us on that day on Calvary.
Saka Mwari vakatiregerera isu pazuva riya pa Calvary.
But if it is not, you are still condemned.
Asi ukasazvigamuchira unongoramba wakapomerwa.
For God so loved the world that he gave his only begotten son.
Nekuti Mwari wakada nyika nokudaro wakaipa mwanakomana wake wakaberekwa mumwe oga.
So that whosoever believeth in him should not perish.
Kuti ani nani unotenda kwaari arege kufa.
But would have everlasting life.
Asi ave neupenyu husingaperi.
What a pardon to Adam. Fallen race.
Kuregererwa kwakadiko kurudzirwa Adam rwakanga rwawa.
To any man or woman that wants to receive it.
Kune murume kana mudzimai upi zvake anoda kuzvigamuchira.
It is a free pardon.
Kuregererwa kuri pachena.
For you and for me.
Kwauri iwe neni.
Amen.
Amen.
This is the reason why the prophet preached this message.
Ndochikonzero muprofita akaparidza maridzo iyi.
Come and buy.
Uyai muzotenga.
Without money, without price.
Pasina mari, pasina mutengo.
Amen. But munhu zvino munetsa izvozvo.
But it's so hard for a man.
Pasina mari, pasina mubhadharo.
Without money, without price.
Munhu anoda paambosweterwa abudisa yaramba kukwana awedzerwa neumwe ozoti ya ndatenga zveshuwa.
A human being is used to laboring and sweating and producing some money and trying to bargain for a lower price.
Then he said, I think I will tell my wife I have money to buy this scarce commodity today.
Then I can go home and tell my wife, kuti nasinda tenga ndawana zvinhu zvaya zvirikunzi zvikunetsa mazuvano.
Amen.
Amen.
But without money, without price.
Asi izvi zvirikunzi pasina mari, pasina mubhadharo.
Whosoever.
Ani nani zvake.
Believeth in him.
Anongotenda maari.
Hallelujah.
Amen.
Shall have the eternal life.
Achava neupenyu husingaperi.
But he has to be governed by love.
Asi zvinofanira kunge zvichitungamirwa nerudo.
Amen.
Amen.
That love that God had.
Rudo urwu rwaiva naMwari.
Love is a powerful force.
Rudo isimba guru.
And when love is projected,
zvino kana rudo ruchinge rwaratidzwa,
and comes to the end of its strength,
rosvika panopera simba raro,
amen. That is if it can go to its end.
Kana rudo ruchinge rwasvika pamagumo arwo,
that is if it can go that.
Kana dai zvainzi rudo rwacho runosvika pamagumo,
amen.
Amen.
But the prophet say here.
Asi muprofita pano ari kuti.
Amen. And when love is projected,
kana rudo ruchinge rwaratidzwa,
And it comes to the end of its strength.
Rosvika pamagumo esimba raro.
Amen. Sovereign grace will take it up.
Nyasha dzinozvitonga dzinobva dzatora kubva ipapo.
From there and project the object that love has asked for.
Rudo rwaratidza icho chacho changa chakumbira rudo.
Hallelujah.
Amen.
The sovereign grace of God.
Nyasha dzinozvitonga dzamwari.
Amen.
Amen.
Ishe vatambanudza nyasha dzavo rudo rwavo.
God has projected his love.
Amen. Sovereign grace will take over.
Nyasha dzinozvitonga dzinobva dzatora kubva ipapo.
This is the reason why we are in 2019.
Ndochikonzero tapinda muna 2019.
Inyasha dzamwari.
It's the grace of God.
Hallelujah.
Amen.
We should just thank the Lord tonight.
Tinofanira kungotenda Mwari madekwanani.
Amen.
Amen.
Ndodzonzi nyasha dzamwari.
This is what we call the grace of God.
We have done so many mistakes in our life.
Takaita mhosva dzakawanda muupenyu hwedu.
Amen. But Mwari vakatitora zvakadaro and pushed us into 2019.
But God took us anyhow. Vakatipinza muna 2019.
Hallelujah.
Amen.
That's the reason we have Savior tonight.
Ndochikonzero tini mponesi madekwana ano.
It's because God so loved the world that his love being projected to the world.
Chikonzero chekuti Mwari vakada nyika rudo rwavo rukabva rwatambanidzwa kunyika.
Amen. Produced a savior.
Rukabuditsa muponesi.
God wanted to see you well so much.
Mwari vaida kuona iwe uri muchinano chakanaka zvikuru.
Hallelujah.
Amen.
His love went out and it produced an atonement.
Rudo rwaMwari rwakatambanudzwa rukaenda rukanobuditsa yananiso.
Amen. The atonement of the Lord.
Yananiso yashe.
Amen.
Amen.
Hapana munhu aikwanisa kuunza this atonement except the Lord Jesus Christ.
No one could bring this atonement kunze kwaishe Jesu Kristo.
For your sickness.
Yananiso yeurwere hwako.
As your sins.
Sekuyananiswa kwakaitwa zvivi zvako.
It was the love of God that constrained him to do it.
Raiva rudo rwaMwari rwakamugombedzera kuti azviite.
Hallelujah.
Amen.
When love is being projected,
kana rudo ruchinge rwatambanudzwa,
sovereign grace takes over.
Nyasha dzinozvitonga dzobva dzatanga kushanda.
Remember the prophet.
Rangarirai muprofita.
When was going to pray for his friend.
Pavakanga vachienda kunonamatira shamwari yavo.
Passing through that field.
Vakapfuura nemupadhok.
Amen. Where there was a killer bull.
Makanga mune bhuru rinouraya.
Amen.
Amen.
And he said before him about 30 yards.
Vari kuti rakanga richitanga riri mayadzi anosvika 30.
To that killer bull.
Rakabva rasumuka bhuru iri.
And he said I looked for the fence.
Handa akatarisa kwanga kwaane fence.
He could not get there.
Ndaisa kwanisa kutiza kusvikako.
He tried to find if he could find somewhere to climb.
Vakaedza kuti vatarise kuti vangakwire papi.
He could not find somewhere to climb.
Vakashaiwa pekunokwira.
And the bull was charging, coming to him.
Bhuru rakanga richitogadzira kuuya kwavari.
Amen.
Amen.
And it was so serious about its work.
Rakanga richitorevesa pabasa raro rinoda kutovauraya.
Hallelujah.
Amen.
Because it was known that it was a killer bull.
Nekutanga ichitozikana kunzi bhuru riri kuuraya vanhu.
But when love had been projected.
Asi rudo parakatambanudzwa.
Amen. And sovereign grace takes over.
Nyasha dzinozvitonga ndobva dzatanga kushanda.
Hallelujah. He spoke to that bull.
Vakataura nebhuru.
Amen.
Amen.
And it went back and lay down again.
Rikadzokera zvaro kunorara.
That is love.
Ndo runonzi rudo.
Amen.
Amen.
If that same love of God,
rudo rumwechete urwo rwaMwari,
had been projected to the bull,
rwakaratidzwa rwakatambanudzwa kubhuru iri,
without soul.
Amen.
A bull without a soul.
Bhuru risina moyo risina munhu womukati.
Amen. What more of you and me, my brother?
Ko zvakadiko kwa uri iwe hama yangu nehanzvadzi yangu.
Amen. When the same love is being projected.
Kana rudo rumwe chete rukatambanudzwa kwatiri.
Amen. That sovereign grace should do something to us.
Nyasha dzinozvitonga idzinofanira kuita chimwe chino kwatiri.
Hallelujah. Amen.
Amen.
Vantaura zvakara about the harness.
He also spoke pamusoro pemago.
Amen. When was bees mowing on the backyard.
Pavakanga vachicheka loni kuseri kwemba.
And he hit on that box of the harness.
Vakanoguma pane denderere mago.
Amen. And he said, because it was on the backyard.
Hanzi nekureva kuti kwanga kuri kuseri kwemba.
He said, no, let me just pull out my shirt.
Rega ndingobvisa hangu sheti yangu.
Because there was no one who was seeing him.
Nekuti hapana munhu akanga achivaona.
Amen.
Amen.
And that was the time when this harness were surrounded him.
Ndopa ndonguva imwe chete mago akabva avakomberedza.
Amen. But he spoke to them.
Asi vakataura navo mago aya.
And love had been projected.
Rudo rwakanga rwatambanudzwa.
Amen. And sovereign grace took over.
Nyasha dzinozvitonga dzikabva dzatanga kushanda.
And nature could listen.
Zvisikwa zvaikwanisa kuteerera.
And could hear the voice.
Zvichikwanisa kutonzwa izvi remuprofita.
What more of us, my brothers?
Ko zvakadiko isu hama yangu.
Amen. The love of God is too in abundance.
Rudo rwaMwari ruchiripo rwakawandisa.
Amen.
Amen.
We should just love one another.
Tinofanira kungodanana mumwe nemumwe.
Amen.
Amen.
There's no reason we should not love one another.
Hatina chikonzero chekuti tisadanane mumwe nemumwe.
Amen.
Amen.
There's no reason.
Hatina chikonzero kana pembedzo.
Amen. Why we should not love one another?
Chekuti tisadanane mumwe nemumwe.
Amen.
Amen.
God help us.
Dai Mwari vatibatsira.
Hallelujah.
Amen.
And nature could hear the voice.
Zvisikwa zvaikwanisa kunzwa izwi.
Amen. And they all went back in a single line.
Mago ose akateerera akaita mutsara kudzokera mudendere ravo.
But he says that kwanisa kuinda mutsara one.
But we cannot go in line.
Yet the God is still protecting his love.
Asi Mwari vachiri kutambanudza rudo rumwe chete.
Amen.
Amen.
Remember that vision with the prophet saw.
Rangarirai chiratidzo chakaonekwa nemuprofita.
Amen. When the bride was marching.
Mwenga pakanga achifora.
And at the back of the line.
Kumashure kwemitsara wemwenga.
People were going out of the line.
Vanhu vakanga vakubuda mutsara.
But when he screamed.
Asi pavakadanidzira.
Stay in line.
Dzokerai muri mutsara.
Amen. Why was he screaming, stay in line?
Sei vakadanidzira kuti dzokerai mugwara.
Because of that love.
Nekuda kwerudo urwu.
If love was not there.
Dai pakanga pasina rudo.
Vaiti hano vanzwa bata.
The prophet would say, oh, they are good for nothing.
Amen.
To hell with them.
Vaifunga kuti vanokwanisa vanzwa bata.
They thought they are very good. Now they are in trouble.
This is exactly what we do.
Ndo chaizvo zvatinoita.
Mwari ngavatibatsire.
May God help us.
Once we are bad.
Yeah. Now they are in a fix. I'm happy.
Pana choti kuti reach out and pull your brother, your sister.
Instead, yekutambanudza ruoko wobuditsa hama yako kana hanzvadzi.
Once we are bad.
Hanzi, yes.
Wotisa mama tombo pamusoro futi.
You heap other problems on top.
Mwari ngavatibatsire.
May God help us.
Amen.
Amen.
And the prophet also speaks about that that Oregon man.
Profita andara pamusoro pempengo weOregon.
Amen. When he said, when he was saying, now today I'm going to kill you, I'm going to break all your bones.
Pait ndirikuya zokuraya ndirikuchikora mabonzo ese ako nasi.
Amen. And he said there were so many ministers behind him.
Hanzi nemuprofita pakanga pane vashumiri vakawanda. Platform. But when he turned to look, he could not even find one.
Because
they knew that this maniac was busy hitting ministers.
Amen. And akauya achitaura zvaitaura.
He came and he was cursing and doing all that he was doing. And he came to a time that he was really prepared.
And he spitted to the face of the prophet.
And he's.
But he never said anything. But love projected. Amen. But it's not time you're going.
You don't have time to
The
read.
Prophet said, prophet, I heard my voice telling him.
And ndakanzwa izwi rangu richimuudza
kuti is going to fall on my feet.
Kuti achagwadama patsoka dzangu.
Hallelujah.
Amen.
Muprofita vakatonzwa inzwi ravo richitaura kuno.
The prophet heard his voice talking taura nemunhu.
Amen. When love is projected.
Kana rudo rwatambanudzwa.
Sovereign grace will take over.
Nyasha dzinozvitonga dzinobva dzatanga kushanda.
Hallelujah.
Amen.
My brother, my sister.
Hama yangu hanzadzi.
I like what brother Ngwara said.
Ndafarira zvakataura naBrother Ngwara.
Kuti zvinhu zvokwanza kutaurika zvakawanda, but let's just love one another.
We might have a lot of things to say, asi ngatingodananai.
We should just love one another.
Ngatingodananai mumwe nemumwe.
Amen. Let's just love one another.
Ngatingodananai mumwe nemumwe.
Amen.
Amen. If I was the one to spit in your face, you would have said, I've never come to East Litabeneko again.
But
the prophet stood there with the spit on his face.
I think it was about 6,000 people who saw that. But the prophet remain quiet.
Asim profita akaramba akanyarara.
And love projected out of him.
Rudo rikatambanudzwa kubva mavari.
Amen. Mari ngavatibatsire.
May God help us.
Amen.
Amen.
But when ndikangotaura nezvako ka.
But if I just speak about you.
Mary chai untodza Mary.
You really cry out loud.
Amen. But Mari ngavatibatsire.
May God help us.
We just have to love one another.
Ngatingodananai mumwe nemumwe.
Amen. It's not me who ushered you into 2019.
I mean,
it's not me who ushered you.
And the sirini ndaka kupinza iwe muna 2019.
It's God.
Ndimwari.
It's God's love.
Rudo rwaMwari.
So there's no need to kukuvenga because ndimwari vari kushanda newe.
Saka ndina chikonzero chekuti ndikuvenge. It's God working with you.
I should be very happy to know that we are still together.
Ndinofanira kutofara kuti tapinda tese mugoredzwa.
Amen. And you should expect to work together. Amen. No, my sister, she's there. My brother, she's there. My brother, my sister, she's there.
God, you brought in my brother. You brought in my sister. We are together in the new year.
Amen.
Amen.
Then we work together. Because this love is in abundance. Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen. May God help us this evening
to embrace this love.
Kuti tigamuchire rudo urwu.
Amen.
Amen.
Mari vakasiyana nevanhu.
God is different from men.
You remember what the prophet said?
Munorangana zvakataura nemuprofita.
When the king of England visited Canada.
Mambo England paakashanya ku Canada.
And the school children had been lined up along the on the side of the road.
Vana vechikoro vakanga vamiswa parutivi rwemugwagwa.
And every one of them had been given a flag.
Mumwe nemumwe vakanga apiwa akaflag.
Amen. So that he can wave to the king.
Kuti vave vachipemberera vachitambisa maflag mambo achipfuura.
Amen. But after he had passed.
Asi mushure mekunge mambo weEngland apfuura.
Vana vese vaunganidzwa pane nzvimbo yavaifanira kunge vakaungana.
And all the children were gathered in a place they were supposed to be.
They realized that there was one missing child.
Vakazoona kuti pane mumwe akanga asipo.
Amen. And they found out she was crying somewhere.
Vakazomuona ari pane imwe nzvimbo achichema.
Amen. Oh, this was King George. Amen.
Hanzi King George weEngland.
Amen. Anga ichema because he waved his flag.
The child was crying because akanga atambisa flag yake.
But the king did not respond to him.
Asimambo akanga asinawo kudairawo nekumubhabhaisa.
Our king is not like King George.
Mambo weda akasiyana na King George.
Amen. When you raise your hand and say, Lord, help me.
Ukasumudza ruoko rwako akati ishe ndibatsirei.
Is there to help you.
Aripo kukubatsira.
Hallelujah. If you kneel down and say, Lord, help me in this situation.
Ukapfugama ukati Mwari ndibatsireo pachinano changu ichi.
Is there to help you.
Varipo kukubatsira.
Amen. He sees your tears.
Vanoona misodzi yako.
Amen. He knows your name.
Vanoziva zita rako.
Hallelujah.
Amen.
Whatever you desire, he knows.
Chero chauri kushuvira, vanoziziva.
Just go before the Lord.
Ingoenda pamberi pashe.
And say, Lord, here am I.
What ishe ndauya ndiri pano.
Help me in my situation.
Ndibatsireyo muchinano changu.
I need this.
Ndinoda ichi.
I need that.
Ndinoda icho.
I need to love my brother.
Ndinoda kuda hama yangu.
I need to love my sister.
Ndinoda kuda hanzvadzi yangu.
I need to draw a bigger circle to my brother, to my sister.
Ndinoda kutambanudza ruoko rwangu ndogamuchira hama yangu nehanzvadzi yangu.
Hallelujah.
Amen.
He says, welcome my brother.
Anoti ndinokugamuchira hama yangu.
Welcome my sister.
Ndikugamuchira mwana akisikana wangu.
Amen. And he responds.
Uye vanodavira.
Amen. It's not like King George.
Vakasiyana na King George.
Amen. Those remarkable with manners.
That is what our God is.
This is the reason why he's projecting his love.
George konzero vari kutambanudza rudo rwavo.
Amen.
Amen.
That when you embrace this love,
kuti iwe kana wagamuchira rudo urwu,
you will act like him.
Unozozvibata saivo.
You will speak like him.
Unozotaura savo.
You will walk like him.
Unozofamba saivo.
You will dress like him.
Unozopfeka saivo.
Because you will be full of his love.
Nekuti unenge wazara nerudo rwaMwari.
Let's stand on our feet.
Ngatisumukei timire netsoka dzedu.
Let's sing. It is love, love.
Ngatiimbei rudo rwekuti rudo.